tanga ndokufara kuti nyaya iyi yasvika pakuti atongwe mupurisa uyu. Chepiri ndingati tetakatarisa kuti tifayo yacho ichafamba zvakadini, uye ndofunga ruzhinji rwakatarisira kuti awanike aine mhosva yekuuraya vaFloyd. Vakawanda vanenge vakatarisira kuti pachamuka here mhirizhonga pashure, and also during the course of trial yemupurisa uyu. Saka tikuona iyo state yeMinnesota nemeya weko atora maprecautions ekuunza mauto nemapurisa anopfuura 3,000 kuti vakwanise kuita kudzivirira mhirikumbwa kwemhirizhonga. And ndinofunga kuti dzimwe nzvimbo muno muamerica dzinenge dziri paalert kuti pakamuka noise navo vakwanise kudzivirira nzvimbo.
Chakasiyana nyaya iyi nedzimwe ndechipi chinoita kuti nyaya iyi yaGeorge Floyd ive pamusorosoro pepfungwa dzevanhu?
Ndofunga chakanyanya kuti nyaya ive pamusoro kune dzimwe dzatinosimbowa iri nyaya yevhidhiyo yakabuda. Vanhu vakaona utsinye nemaziso avo utsinye hwemupurisa uyu kupfugama kwaanga akaita pamutsipa wavaFloyd, akatoisa maoko muhomwe achitozhira kuita kunge munhu aitonakirwa nazvo. I think kuti vakadaro ndozvakakatyamadza vanhu kuti chii zvingaitike masikati machena. Vamwe mapurisa vakamira vakatarisa vasina zvavanoita vachimurega achidaro. Though I think kumaitiro akadaro it was almost kuti vaexecuta munhu and vangaite chivindi chakadaro and I don't care attitude yakadaro. Saka vanhu vari kutarisira kuti pawanikwe pane mutongo unotaurira mapurisa kuti kuita kwakadai hakungakwanisi kungoita pasina marepercussions.
Kana Derek Chauvin mupurisa anonzi akauraya George Floyd akawanikwa asine mhosva, munofunga kuti chii chingaitika?
Ndinotozikira chingaitike kana akawanikwa asina mhosva Chauvin, nekuti takaona pane dzimwe nyaya dzakafanana nekii. Muchirikuyoka kuLos Angeles kwakamboitika nyaya iyo ipanga parohwa munhu mutema nemapurisa vakapisa Los Angeles iya kunana Ferguson and so on dzimwe nzvimbo muna vaamerica. Saka nyaya iri explosive, it's a political trial and also the state itself, my institutions estate, mapurisa aya nejudicial system zviri patrialwo futi, because vazhinji vechitema vanoti maisitutioni wayo ndo pane rusarura ganda futi. Saka munhu ari patrial is not just proving it's a political trial yestate yemutemo dzemuno neiwo maprosecutor nematare. Saka thereis a lot riding on it kuti inobuda sei. Vakasamutongera nemhosva vanomuka vaparadza not just kuMinneapolis ikoko but kune dzimwe nzvimbo